Wangu baka wene gagavara kawa wepo musuwe muvuro. Apo michova inotakura vanhu kubva pa Bedbridge pa South African side. Vachienda kuMessina vaka wanikwa vachipokana. Ne vakomana nevasikana vanotakura vanhu vachienda kuZimbabwe vachibva muMessina uye vanozviita vasina magwaro ekuti vange vachiita basa iroro. Yaikasike kutanga inyaya yagara iri kungoitika asi nekuda kwekuti vanhu vatiite vashoma. Nenyinawo yeSI-64 yakaiswa nehurumende gore rakapera. Mutemo unorambidza vanhu kuti vange vachiendesa zvinhu kuZimbabwe, vanhu vakatidzikirei zvochireva izvo kuti ivo vashoma vacho naivavo ndo vaakurwiranwa sezvo vasisanyatsokwana kuti vange vachiparadzaniswa pakati peavo vanotakura vachibva kuZimbabwe neavo vanotakura vari vanhu vekusouth africa vachigumira paBedbridge kusouth african side.
Muchiona chiitiko ichi munofunga kuti chinopera nekutaurirana here, tichiona kuti vemichovha vakazhinji vanopedzisira vaakurwisana zvinototora upenyu?
Chisi chinhu chinokwanisa kunge chichitauriranwa chichingogumira ipapo, sekuti chinhu chine chekuita nekurarama kwevanhu, chinhu chine chekuita neramangwana revanhu, kunyanya takatarisa veZimbabwe vakuti vamwe vakatobva nzvimbo dzavakabva vachiuya kuzoshandira vari paBedbridge vachitakura vanhu ivavo. Hapana rimwe basa ravanoziva, ndiro rega vanoziva. Nerumwe rutivi zvekare, tichitarisa vari kusouth african side, vane mataxi south african side, ukayambuka kuenda kumhiri kusouth african side unowanika kuri kwokuti mataxi avo mamwe achona achiri matsva, achangobva mukutengwa. Uye kutengwa kwemataxi muno musouth africa vanotenga nechikwereti zvekuti vanenge vachizofanirwa kunge vachibhadhara mwedzi nemwedzi mari idzodzo. Saka vakawanikwa vasisakwanisa kutakura vanhu, zvinoita kungowanika vachikanganisika pamaloni avanenge vatora. Saka kutaurana kwekuti netsei uyezve mapurisa acho anozoitewo achiti wanzewo kuita zvechoko muhomwe, nyangwe mota dzisina mapemiti dziri kuzowanikwa dzichitakura vanhu nezvinhu.
Tinozva kuti ivo vemichovha veMusina Nancyfield Tax Association vari kuronga kuita musangano nemapurisa mangwana. Munofunga here imi kuti veZimbabwe vanokwanisawo kuzopiwa mukana wekuti vaitewo musangano nemapurisa vagadzirise dambudziko iri?
Handione zvichidaro, sekuti musangano uchange uchiitwa neveNansfield Tax Association uye veBedbridge Tax Association anove mapoka kusouth africa waachaita nemapurisa. Handione musangano uyo uchizowanika veZimbabwe vachibatika, asi kuti musangano wekuti vemataxi vari kunge vachizoyambira mapurisa kuti kana vakasabata basa nemazvo ivo vachawanikwa vachitora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Hondo dzemataxi muSouth Africa ihondo dzagara dzinotonetsa kudarika hondo dzezvimwe zvese, sekuti tinowana kuti kanyange variyo pachavo vanotourayana vatatatsana nehondo dzemataxi. Vakange vangovharirwa pavanodya napo ipo pamataxi papo vanenge vasina chimwe chavanokwanisa kuita, saka hondo idzodzo vanodzirwa chaizvo